Mamwe madzimai ari kufara nekuya kwechirongwa ichi munharaunda yavo ari kumakonde mulinhu rematonal and wealth aya anoti pari zvino kuongororwa kwegomarara rechibereko uku kwave kuitwa pakiriniki yeumbowe iri pedyo navo zvichienzaniswa nakare pavaienda kunoongororwa kuchinhoi kunova kure uye kuchida mari yekufambisa. Kiriniki yeumbowe imwe yemakiriniki mazana maviri akaitwa nzvimbo dzokutorera zvinozovhenekwa pamunhuka kuti zviongororwe kuti ane gomarara here kana kuti kwete, zvinyonzvo nechirungu masempo. Amai Barbara Matariranwa rekukaswa makare mudunhu diki remakonde vanoti vakaongororwa nekuti vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikamisa ukasha hweHIV and AIDS sezvo zvichinzi vanhu vakadai vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere chegomarara rechibereko.
Takaita zvinditeswe nhau yekuti ndiri pamushonga, saka ndaakuzvifarira kuti ndize pandimire.
Mumwe mudzimai akaongororwa amai Jane Kavaya vanoti kuongororwa kwakanakira kuti munhu anoziva zvaari uye kana ane chirwere anokurumidza kurapwa chisati chakomba.
Chakanakira kuti ukaziva kuti une chirwere unobva warapwa nguva iyoyo chisati chakura, chinhu chese chaenderera mberi.
Asi mumwe mudzimai wechidiki amai Privilege Masarakufa vekudoma avo vasati vaongororwa vanochirongwa ichi chakanaka asi hachisi kushambadzirwa zvakakwana kumaruva sezvo vakanonoka kuziva nezvacho.
Inini chaita kuti handisati ndateswa nokuti nehandisati ndasati ndanzwa purogiramu iyi.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakabvakachira kiriniki yeumbowe pamwe nevamwe vashandi veWHO vainge vabva kumuzinda wavo kuSwitzerland vanochirongwa ichi chiri kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwevanoongorora, kufamba mitunhu yakareba kwemadzimai vachienda kumakiriniki kunoisa masambos uye kushomeka pana utsanana wenzvimbo kana kuti village health workers.
Maona tichitaura nyaya yekuno tine kushomeka kwevatinoti mavillage health workers nokuti vavo ndo vanogara pasi, ndo vanotaura nevanhu.
Dr. Mombeshora vanoti senzira yekuderedza mamwe ematambudziko aya vachaedza nepavanogona kuchengetedza vashandi mubazi rezveutano nekuvapa zvikwanisiro, dzimba dzekugara pamwe nezvekufambisa kuti vasatize vachienda kunotsvaka mafuro manyoro.
Zvii zvatingaita kuti varambe varipo vasaenda, saka tiri kutarisa nyaya dzekuti pekugara tovavakira pekugara pasina pekuti ndepavo, asi kuti ndepedu hurumende. Kana uchishanda muhurumende unogara ipapo pachete.
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera uwandu hwevashandi vezveutano vose zvikuru kumaruwa uye vanofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kwete kupiwa mabhazi ekufambisa kana pekugara.
Hatigoni kuchengeta mahealthcare workers kwatingati kuretaina mahealthcare workers nokuvapa mabhazi kuti vauye kubasa. Vanhu vari kuda aliving wage, munhu ngaapiwe mari yake oziva kuti anoita sei nayo yakakwana.
Vakafanobata chigaro chemukuru weWHO muZimbabwe Dr. Sara Wanyoike vanoti Zimbabwe iri kuita basa guru munyaya dzekupedza chirwere chegomarara rechibereko, asi vachi tinofanirwa kusunga dzisimbe kuwana zvimwe zvikwanisiro uye kuwedzera vashandi veutano kumaruwa. Bazi rezveutano rine chirongwa chekuongorora gomarara rechibereko kumadzimai ose ane makore ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 40 kana kuti 15 kusvika ku49. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.